ininzi ni mavale sushanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi chishanu chikunguru 2018. Mutungamiri wezano PF uye vanu mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vanoita musangano nevatsigiri vavo kwa Mutare vachivavimbisa upenyu hwakanaka muhurumende yavo. Vamunangagwa vatenda Mwari kuti amaiopa muchinguri kashiri vakapona zvichitevera kukandwa kwegrinedhi muBulawayo. Vakatiwo vakembo Mohadi vakadzoka munyika kubva kuSouth Africa kwavanga vachirapwa asi vakati pachine vanhu vaviri vane upenyu huri munjodzi zvichitevera kukuvadzwa kwavakaitwa negrinedhi. Sangano revana chipangamazano reAfrobarometer rinoburitsa ongororo inoratidza kuti vanhu vari kufarira zvakanyanya mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kudarika vamunangagwa. Nekuti vanovimba kuti vachamisa vachawanisa mabasa asi vamwewo vachiti vanovimba navamunangagwa pana vachamisa pachigaro chemutungamiri wenyika. Vamwe vari kupinda musangano yemutungamiri wenyika vanoti vari kumhanya mhanya chose vachitsvaga rutsigiro kunyange hazvo zvavari kuita zvisiri kuonekwa neveruzhinji. Vakuru mumapato ezvematongerwo enyika vokakavadzana pane zviri kuitika mugadziriro yesarudzo izvo zvinosanganisira madhindirwo egwaro rekuvhotera mutungamiri wenyika. Zimbabwe Electoral Commission yoendeswa kumatare nemapato ezvematongerwo enyika ayo ari kuda kuti ZEC ikomekedzwe kutevedzera mitemo yenyika pakuita basa rayo. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zvakabuda muongororo yeAfrobarometer pamwe nenyaya dziri kumatare pamusoro pemaitiro eZimbabwe Electoral Commission ayo ari kushorwa nemapato. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.